ongororo iyo inonzi State of Ethics in Zimbabwe yakaitwa ichinyatsotarisa mashandiro evatapire nhau panguva yasarudzo dzakaitwa munyika muna Chikunguru. Vachitaura nestudio 7 mushure memusangano wekuziva zvakabuda muongororo iyi waitwa muvulawayo nhasi, mukuru wevoluntary media council of Zimbabwe VMCZ Valofti Dube vati zvimwe zvakabuda muongororo iyi zvinosanganisira nyaya yekuti kupindira kwakaita vechiuto mune zvematongerwo enyika kwakaita kuti vatori venhau vaite basa ravo vachitya. Vati ongororo iyi yakaratidzwa kuti vatori venhau vanongotaura chete zvinenge zvataurwa nevakuru vakuru vehurumende kana vakuru mune zvematongerwo enyika pasina udzamu hwekubvunzurudza kana kutarisisa zvinenge zvataurwa izvi.
Kupindira kwemauto zvakaitika kuna 2017 muna November zvakasvikisa majanisi akawanda. Takaona pataimu iyoyo kuti majanisi akawanda akatadza kuburitsa dzimwe news vachitya kuti kune zvimwe zvichaitika after mastories avo. Ende ukatarisisa futi ripoti yakaratidza kuti majanisi emuno haachaiti mastori aya ekutsvakisisa watinoti investigative journalism.
Zvimwe zvakabudawo muongororo iyi zvinoratidza kuti mapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende zvinoshanda zvakarerekera kudivi rimwe chete rebato riri kutonga. Murwiri wekodzero dzekutorwa kwenhau pamwe nekufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa vanhlahla ngwenya avo vange varipo pamusangano uyu vaudza Studio 7 kuti dzimwe nguva mashandiro anoita mapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende anokanganisa mabasa ekutapwa kwenhau.
Vamwe vanoti majournalists anotora masaidi, vamwe vachisupporta opposition, vamwe vachisupporta ruling party, asi zviri kubuda muresearch ndezvekuti public media inova inofanirwa kuve media yevanhu vese ndo inokanganisa zvikurusa, nekuti inokanganwa rimwe side yotsigira rimwe side zvinokonzera kuzoti private media yobva yakavha side risingakavhu iroro, izvobva zvanzi polarization. Asi chikurusa public media dai ikaita basa rayo nemazvo, rimwe dambudziko riripo rinonzi ndere polarization rinopera.
Imwe ongororo yakaitwa nevmcz mugore ra2013 iyo yaitarisawo mashandiro evatori venhau munyika yakaburitsa kuti vamwe vatori venhau vaikumbira kana kutambira choko muhomwe kubva kuvanhu vakasiyana-siyana. Vadhuve vati ongororo yegore rino inoratidzazve kuti izvo zvichiri kuitika, asi vachitiwo nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari munyika nyaya yekupa kana kutambira choko muhomwe yave kuitwa nedzimwe nzira dzisinganyatsooneka. VaGodwin Piri vanove mukuru wenhepfenyuro yeskies metro vati ongororo yevmcz inoburitsa zvinhu zvakakosha zvakawanda zviri maererano nekutapwa kwenhau munyika, vachitiwo zvakakosha kuti vatori venhau vazvitarisise vagadzirise zvinoda kugadziriswa kuitira kuti veruzhinji vasare sechivimbo chavainacho navo.
Ripoti ino adresa maissues akakosha, and I think semedia kuti tinge tiri vanhu vanoonekwa sevanhu vangavimbika kuvanhu vatinoshanda navo, vanhu vatinoitira news, tofanira kugadzirisa nyaya idzodzo. Inyaya dzeprofessionalism, inyaya dzemaethics, how to conduct ourselves in an ethical manner. Tichibva panapo tichienda mberi, tofanira kugara pasi semamedia houses tofungisisa kuti zvatingagadzirisa ndezvipi,
nechinangwa chekuona kuti ndezvipi zviri kuitwa nevatapi venhau zvakanaka nezvakaipa senzira yekusimudzira mabasa avo. Ongororo iyi inotarisirwa kuparurwa zviri pamutemo munguva pfupi inotevera yanyatsokwenenzverwa. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taura Ishava.